Mawadha akawanda muzvipatara zvikuru zvehurumende ari kuramba achivharwa nekuda kwekushayikwa kwavana mukoti navana chiremba avo vari kuramwa mabasa. Vamwe vashandi kuchitungisa hospital neHarare hospital vanoti uwandu hwevanhu vari kufa hwawedzera uye vanhu vari kubudiswa muzvipatara izvi kunyange vasati vanyatsopora. Vachitaura nestudio 7 muHarare, vana mukoti varadza ukasha hukuru vachiti vaneta nekubatwa kumeso nehurumende iyo vanoti inovatarisira pasi. Kunyange hazvo vari kunyunyuta nemabatirwo avari kuitwa, vana mukoti ava varatidzawo kustudio 7 kuti vanotya zvikuru kutaura nevatori venhau. Mumwe wevana mukoti uyu aramba kuburitswa zita rake ati kunyange vachikoshesa upenyu hwevarwere, upenyu hwemhuri dzavo huri parumananzombe sezvo hurumende iri kutadza kugadzirisa zvichemo zvavo.
Bhonasi redu imari yekuti nenge takaibhajeta, nekuti mari dzedu ishoma dzatinotambira muhurumende medu, saka tinorarama nemaloni. Saka bhonasi techiti painenge ichiuya tosanokavha maloni aya. Saka gore harisi kutangika izvozvi, kunodiwa maexamination fee, maschool fees, vana vari kutanga chikoro, kunodiwa mainform. Hatina, hatichakwanisa kana zvokudya kumba, hatina. Zvode vanga vatipa bhonasi yedu, zvinhu zvaitenderera.
Mukoti uyu ati vari kuda mari dzavo iri mari, kwete zviri kurongwa nehurumende zvekuvapa nzvimbo dzekuvakira dzimba, izvo vasiri kuwirirana nazvo.
Vakaramba vachitoda kutipa land yavarotaura iyi. Ko 2018 ne2019 vanenge vachitipa land ichibva kupi? Muparliament vachinotimba vakavabvunza kuti muda kupa macivil servants land iyi munoiwana kupi? Vakatadza kupinda mubvunzo uyu. Dzimba dzimwe dzinotombovakwa muno dzichiputswa, saka dzedu dzichaiswa papi?
Mumwe mukoti atiwo pamusoro pekusabhadharwa zvinovagutsa, kushayikwa kwezvekushandisa muzvipatara zvavanoshandira zviri kuvashungurudza zvikuru sezvo vari kurasikirwa nevarwere vanofanirwa kurapwa vachipora.
Mashandiro atiri kuita muzvipatara zvedu hatina zvokushandisa. Unosangana nemurwere auya pachipatara, kuti umubatsira haukwanisi kuti umubatsire. Iwo unenge uripo unoda masirinji, majekiseni yekuti umubaye kuita sei, hauna zvaunokwanisa kuita. Dzimwe nguva unotosvika pakurasikirwa nemurwere wakangotarisa hongu uripo pabasa, uya pabasa but hauna chekushandisa.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vatiwo hurumende ine chiga chekuchengetedza upenyu hwevanhu. VaDongo vati hurumende inofanirwa kukoshesa vana mukoti kuitira kuti vaite basa ravo nemazvo.
Tichitarisa ministry tiri kuona sokunge inotiona sevanhu vari pasi chaivo chainotitarisira pasi isusu ana mukoti. Ndopatiri kuti isusu zvakwana, chitionaiwo sevanhu, tiri vanhu vanokontributa, vanokonstituta percentage yakakura stereki mukudeliver health service muZimbabwe.
Vana mukoti vari kuramwa mabasa panguva iyo vana chiremba vane mazuva 15 vachiramwawo mabasa. Mutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Edgar Munatsi vashora zvikuru utungamiri hwebazi rezveutano. VaMunatsi vati upenyu hweveruzhinji huri kurasika zvisina tsarukano. VaElasto Mugwadi vanotungamirira sangano reZimbabwe Human Rights Commission. VaMugwadi vati vanoshushikana zvikuru nebopoto rasiya kodzero yeutano iri panyanga dzamushore. VaMugwadi vati vanyorera maboko ose kuti akurumidze kugadzirisa kunetsana kuri pakati pavo kuitira kuti upenyu hwevanhu husarambe huchirasika. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende. Hapasati pava neruzivo rwekuti vanhu vangani varasikirwa neupenyu hwavo muzvipatara zvehurumende kuburikidza nekurama mabasa uku. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.